Ita ola hama zangu. Tadzoka. Ndino mgamchirai mchirongwa chedu. Cheve chidiki. Uhlelo The Connection. Lilami. Ndine mi. Iniwenyu Mike Hove. Lamhlanje, today is Tuesday, the 26th of March 2019. Zulugandaba. I'm your host, Mike Hove. Once again, Zimbabwe Mushe, welcome. Munichirongwa chedu cheve chidiki, uhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection. Lilami uMike Hove, lamhlanje is Tuesday, the 26th of March, 2019. Welcome to our youth forum, Zimbabwe Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Asinasi Mchirongwa, today on our program, we continue with our coverage on a cyclone that has, devastated the eastern region of Zimbabwe. Kuchimani mani uko, kuchipinge uko, kumanikaland. Zvina kumira zvakanaka. Tropical cyclone Idai akasvika akaita madiro aGeorgina. Akakanganisa upenyu wevanhu vakawanda uko kumanikaland. Tropical cyclone is the topic of tonight. We're talking about the after effects of tropical cyclone. The cyclone which hit Zimbabwean borders on the 15th of March 2019 has thus far, according to the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting, taken 172 lives, 99 of which have been buried thus far, and 327 have been reported missing. However, on the other hand, organizations such as the United Nations have issued reports that are, of course, don't collaborate with what the government is saying, and thus far they are saying that a total of 259 have been dead thus far in Zimbabwe, and of course in Malawi, 56. Nonetheless, as we speak, the United Nations reports that over 1.7 million people have been affected by Cyclone Idai. This is, of course, across three nations, Mozambique, Malawi, and of course, nyika yedu ya tofara zvikuru, nyika yedu ye Zimbabwe. So, Zimbabwe Mushle, what's your take on tropical Cyclone Idai? Secondly, do you think the Zimbabwean government is doing everything in their power to assist the victims of tropical Cyclone Idai? Tell us what you think. +1202 619 2077. Zela umlae zelo ku WhatsApp. Unombole ziti +1202 619 2077. Zimbabwe Mushle. Na kanga ni sapo. Number yoku tufuendram studio is +1202 619 2077. That's the number to call in the studio. However, pa WhatsApp tiripo pa +1202 465 0318. Iripo ipapa pa zase apo kana mchituona pa Facebook. Trukte venyura jukare pa masai sai anoti 909 medium wave, short wave uyeje, tripopa 4930, jalo gu 6065 and 15460 kilohertz, aba fisukzbugela gu internet sikona on our three web pages, www.voashona.com, www.voaindebele.com, sikona jalo gu www.voazimbabwe.com. However, for our Facebook fanatics in Sandugu Shokti, we are broadcasting on our three Facebook pages. Sikona Emma Kasine Twamata to VOA Shona, Sikona Njalogu VOA Studio 7, Sikona Njalogu VOA Ndebele. So, abafisungena uhlelo, if you're on Facebook, please put your comments, put your numbers so that we can call you. Fagana Mahats, share the program. Lingene lani uhlelo. Join us tonight, Zimbabwe Mush. Once again, welcome. Ngalifisa ukuxoxisana nami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. That's my username. So Zimbabwe Mushle, pindai mchirongwa. Let's all join. And coming up next, we're giving you our social media stats. Check us out.
Hey ta, hola, ndeipiko, hamadzangu. If you are with us right now, you are tuned into The Connection. I'm your host, Mike Hove. Tanki, abontanga. Tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Now, all I ask is that you follow us on social media and join the conversation. Our Facebook pages are VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. Or you can text us on WhatsApp. The number is +1202 465 0318. To converse with me, follow me on Twitter and Instagram. The username is @BigMike3. BigMike3. Hey,
Nansi ngoma yeka DJ Skyver uti imali yeqolo. Shout out to DJ Skyver for letting us use his song. Ngishilo ngathi at Big Mike 3. That's my Twitter and Instagram handles. If you're looking to chat with me, go to Skona on our 3 Facebook pages. VOA Shona, VOA Ndebele njalo ku VOA Studio 7. Ukutona uzinzwa tanga kufaya ku Shona vanhu arikutokanda manaya na manamba ngibona kukhasi lethu ele VOA Ndebele kulo umnumzana umlalazi layo usefakile inombolo zakhe. So we're looking forward ukuxoxisa Lamni. What was the about earlier on? I mentioned Uguti. We have a big thing that has devastated Abantungale Emanikaland. Nangu tropical cyclone Idai got the devastated impilo Zabantaba Ning. So far, uhulumende ushilo. Wati, as we speak, Abantaba 172 have passed on. But Upinda Washo Uguti, 99 have been buried thus far, and 327 have been reported missing. This is information that I got off their Twitter page. So if you want to check them out on Twitter, and you'll get up-to-date information as to what's going on the ground. However, Zimbabwe Muhle, when something tragic like this happens, Eneng, Labantu, a lot of people are devastated, a lot of people are affected and scarred mentally by what happens by a tropical cyclone. A lot of people have lost families, a lot of people have lost property, a lot of people have lost investments. But to help me tackle tonight's program, we have one of the doctors who launched a program that is targeted towards helping Abantungale Emanikaland. Welcome, joining me in program today, live via phone from in Zimbabwe is Dr. Fazana Naim. She's a resident psychologist at Parinyatwa Hospital, and she's the one who's heading one of the programs that are looking towards helping Abantungale Emanikaland. Doc, welcome to our program tonight.
Thank you, Michael. Good evening, everyone.
So, Doc, tragic thing happened in Emanikaland, tropical cyclone Idai. Came and wiped out a lot of people, killed a lot, damaged a lot of property. However, fortunately, there's people like you who are there to help people with the aftermath of what's happening. My first question to you, I guess, is could you tell us more about your counseling program that you guys are looking to kick off in Emanikaland?
Okay. Mike, we are doing a lot of awareness programs to Crisis Support Center, which is based at Parinyatwa Hospital. And next, and with collaboration with the Zimbabwe Psychological Association, we are having a group of volunteers. Mm-hmm. We have about 50 volunteers there in that group, mm-hmm. who are assisting us in different ways. Last week, we have access to Roman Catholic Church, where we went to see St. Charles Lavanga Secondary School boys, mm-hmm. and we observed most of them was having acute stress disorders. Mm-hmm. We also did some screening and provide them some, you know, first aid, psychological first aid to all, you know, people, victims who was present there. Mm-hmm. So we are helping them from crisis support centers. Some of them are actually walking because that's a free and we offer services for free for everyone. Mm-hmm. So we have some who was affected. They also come in. And we also sent a team to the Roman Catholic Church. Mm-hmm. So, and we have quite a number of people who was affected there, and we provide them help.
Now, what have you seen as though you guys are on the ground? What is your assessment on things that are happening in Emanikaland? What kind of impact have people faced?
Okay. Right now, we can't say the post-traumatic stress disorder because for that, the duration should be 3 months to 6 months. Mm-hmm. We can say basically there is a lot of emotional distress, mm-hmm. because of the trauma, even if some of them lost their family member or not. Mm-hmm. I will just give an example. Suppose with this cyclone, if nothing is affected, you did not lose any family member, but still when as a school children, what we observe, that when they will go back, they will not find everything same. Mm-hmm. So that is also a big trauma. So we can't say the is really, we cannot diagnose at the moment. What we can see, most of these people are having lots of emotional distress, acute stress disorders. We are doing grief therapy, bereavement counseling to them. Mm-hmm. Some of them also have developed like flashbacks.
Mm-hmm. Now,
So it's very early to diagnose, mm-hmm. actually, but we can see a lot of stress-related issues.
Mm-hmm. Mm-hmm. Now, one of the schools that was mainly affected is St. Charles Luanga Secondary School.
Yes.
When our reporter reported, she mentioned that that is one of the places whereby you guys are looking to work from. Are you guys looking towards opening the program itself to all residents of Manicaland that were affected by Cyclone Idai, or is it specifically for people who are parents, teachers, and students who belong to the St. Charles Luanga family?
Actually, on Saturday, we have seen some students with the parents, even people who are working in crisis support centers. Some parents are coming with their kids, you know, for so it's not only for the students. The overseas are open for everyone, like even family member, any friend, anyone who is affected, they are welcome to come. I'd like to mention, if someone wants like registration as a volunteer, they can contact ZPA, Zimbabwe Psychological Association, and we are actually have right now we have 50 volunteers who are working with us. But even if someone is willing, they can also join our team.
Now, Doc, tell me something. Is there a set duration as to how long these this program is going to run for?
Okay, it's very early to actually mention that. It all depends that how severely affected, you know, these traumas affect the victims. So, as I told you, it will be very early if I say that this is the diagnosis. But, of course, it really affected different individuals differently. Some people, after stress, they can, you know, take longer to heal. And some, it's very easy for them to deal with their personal and emotional issues. So it's very, I will say we will continue it for 6 months or 1 year, because it all depends upon, you know, how the victims are reacting for the therapy. But what we did, we actually have three categories. Here we put acute, moderate, and chronic cases. So, of course, for acute, we might continue only 2-3 sessions, like after once, like 2 or 3 follow-up sessions. And if they are doing well with their life, we might not continue. But definitely for chronic cases, 6 months to 1 year, we need to have definitely follow-up with them.
Okay, well, Doc, I guess my last question to you is, when operating within Manicaland, are you able to walk us through the process as to, how, well, from starting base, you mentioned that you started seeing people on Saturday. How will it work through from here forth? How do people get a hold of you guys? And how is the process going to, a procedure going to work going forward?
Okay, through your platform, I would like to tell people that if they can observe, and anyone who thinks they need counseling, we are having a crisis support center, which is based at MX Psychiatric Unit. We do not charge anything. Our services are for free. All volunteers are also present there. I am leading this team. So anyone is, you know, free to come. And then we also have plans for near future to visit Chimanimani and Chipinge and Mutare affected areas and provide our services. But only we are having some, you know, financial difficulties, lack of funding to send our volunteer team. But our volunteers are actually very much motivated to go there. So once it is sorted out, we will definitely send our teams also in that area. But right now we are working from Harare.
Okay. Well, Doc, thank you so much for joining us on our program today. We really, really appreciate it.
Okay. Thank you very much. Thank you.
All right. Zulugan Dabalumzwile, Dr. Fazan Naim. Yena, she is the resident psychologist ngale Parinyatwa Hospital e Harare. Yena u Doc ngumunye ozabe. She's heading olunye uhlelo olenjongo yokusiza abantu who have been affected by u cyclone Idai ngendlela esijeneyo, ikakhulukazi, you know, nxa umuntu has gone through such a traumatic event, eningi labantu face so many challenges emotionally, mentally. Ngenxa yokuthi eningi labantu have lost a lot of property, abanye sebelahlekelwe isihlobo. So, enu talk by Ashuguti Bona, they're setting up a center, ngale e Manicaland, Lapova, Zabebe, Sizabantu, in Manicaland, Beba Nigeza, counseling. ngiphinde ngambuza ngathi kuzathatha isikhathi esingakanani ukuthi umuntu feel like they're in a better position empilweni, or how long is this program going to last. Uphinde washo ukuthi hayi, ngombono wakhe ubona ngani njengoba kulama division ayi 3 in the program, ushilo wathi abo acute ngezinto ezishiyeneyo. Uhlelo lolu should last between 6 months to 1 year. Lapho bazabe, and then from there they will measure ukuthi okay, lo muntu babona ngani, I they're now feeling okay or not. If you're not feeling okay, of course uzaqhubekela phambili ngohlelo. Zulukandaba lithini ngodouble khona eGoodwini +12026192077 number yathinayo. Asambe nemakhasini ethu amathathu kuStudio 7 kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho. Usungano Chisina aruthi greetings. William Shabaya aruthi watching from Afghanistan. Leon Bosha aruthi greetings. Progress uthi greetings. Priscilla uthi hello, sawona Priscilla makadi yenyu. Baba Junior uthi aid is being zanified, putting lives, women and children at risk. Uchipo Magaya uthi hello, sabona Chipo, makade yenyu my Magaya, Sibusisiwe Moyo saying greetings watching from Pretoria. So ngiyezwa njalo ukuthi my second guest, who is a teacher at St. Charles Luanga Secondary School, is on our show. Joining us live via telephone is Mr. Lennon Chizaza. Ba Chizaza, mapinda mchirongwa makade yenyu baba. Aiwa, trukufara. Asi chotanga tichitine matambudziko kababa zvaka itika uko kumanika len kwa muri. Zvinotyisa.
Aiwa, akaonekwa.
Sezvo muri ipo ipapo pa ground and you are based in Chimanimani. Ndauti Chimanimani, kumanika len. Are you able to walk us through what happened muswa 16 apo vanhu vakawanda vakati vakamuka vachingo vachisangana ne dutumpengwe?
Muswa 16 watachala apendo kwa kana ya tako katangongo na ya mvura yangaika wanda maskati mswe Friday. Then around 7 intensity mvura ya jibayara baya wanda kazo kutipataka zosara kunorara kutivana wakango inda unora kaska urara nautikuwa kuchinaya. Then tese chibatango cha okay fine kazimu eno unorara since being inside was the probably the safest way. Then around 10, I think it was around 10:15 to 10:30. Though on my side, we are going to say, one of these lights, you know, lasted for quite a long time. Kana kusina magets. Saka ndora inyanyati mwena arose kutuati tukwanse kuona nauti tukwansa kubisa na sei kukudomitori kwacho. So I stayed the headmaster, but that Buddha chase master tishi manjira kuenda kudomitori. Along the way, but that sangana na bedi master waru kutuati manja ini light kutuati kwaso dini. So as we rushed to the dormitory, which called dormitory, and it was still raining. Then this other side, the Daka Saints, the Sakakakang was Aram Vura. The dormitory is divided by a wall. That wall makes a foot in my trunk in Pamsoro Zishom. So Padaka took to the other side, Raj. No Padaka on a good Munamunamunamunamunamunamunamunamunam dormitory. It was almost like Ivure se matombo, mamwe macho, tushwa matombacha bakupi sinzi wangwa uru usiku. Akango zaarami dormitory and wana wangu wakutozi wana kuti hizo atrep handiani on this end. Kwa kini wana tushwa ya kuda in it section ya dormitory. Papa ini wana angachuzi mpenyo angachi bezirobi se we mudi mutishe mudi batire. Na Pangari pachopaishi zoto ya muti batire papa ino mumwe ndo papa ina inji munashe jena. Takatozo we discover later on kutindi munashe. Ndo pangari. So pandaka shika ini papa na amwese wango wato vepo. Vaga mira pangari paishi zoto sewe ya muti batire. But uyu ndi donewa haide zoto ya muti batire donewa mashawa. Ndiye angaka tikiru wanichi ni wo. Wo ya chote was like. Woi angaya pushwa ye dormitory. Yangu simu chedha enda kuna di kuna mutikira hiyo sasa. Anga sacha kwa nisi kumuva kubapa gari na papu. So anga katripa sasa kuti paripke japa ndopa anga katsikiri then makumbo ake ezakavharwa nemadhaka newo then from waistline yake chest yese yanga ikavharwa nemadhaka saka tineka limited space kekuti maikwanisa kuti munongosenza kuti mukwanise kumubuditsa ipapo. So we had limited resources also in terms of like saka toisimudza nei ndopa takatuma vamwe vana uchimhanyai kuna vamwe maintenance officer vedu munopiwe sando ne kana hacksaw because hacksaw taida kuti ticheke base yebhedhi yanga iri pamusoro pake yanga ikamutsikirira kuti yanga yazomutsikirira sei yanga iri pamusoro pake isina yomutsikirira but ruoko rwake ndoro rakapinda nibase nacho imomo. So we wanted to free up simbi yebhesi kuti tikaicheka poita futi more space to work on tichiona kuti tingabvisa seiwo yacho iyoyo. So tichibva tapiwa hakso sei vachibva vangu vati padhuze nezirimwando vachibva vacheka vacheka ichibva yabva then we had a little bit of space to work on but then mwananga akavharwa nemadhaka madhaka ainetsa pakuti kana achinge asvika panenge asvika even ndakatotsika mumadhaka imomomo aisvika mumabhumu ukakotsika kudai so mvura yeyo inonge yatsika ichiita kuti udzike yaibva yaitwa nge yadress yosara rakaita se ivhu racho rakaita kunge raakutooma. So ndozvazvaitika anga ari iye sa that masi yeivhu yanga iri kumutsikira zokuti anga asingachakwanisi kudi kufema such that at times aitombodedzera kuti sei chimbondipai mvura.
Ndaachikumbira kuti ndombokubatai for 2 seconds nditore muteerere and then ndichadzoka nemopedza nyaya yacho handisi.
It's okay.
All right. Oh, zvule kandaba liyamuzwa umnumzana uLennon Chizaza. He is one of the teachers ngale St. Charles Luanga Secondary School. Uyachasisa everything that they had to go through lapho babe kijimile impilo yabo vele ngempela ukuthi bavuke ekuseni bavuswa ngama students abo bese umnumzana izinto azimanga kuhle. Hai, hoti ngithatha umlaleli ngathi thore emthereri thinzi ukuthi iwo varo teach nenyaya yathi nayo mgango nasi. Emthereri ari parunare ndiyani?
Uthepo Ndlela.
Ngibani okhulumayo?
Uthepo Ndlela.
Ngicela uphinde mnumzane. Oh, nguthepo. Ndlovini unjani?
Uthepo Ndlela, Thepo Ndlela.
Oh, Ndlela.
Yebo ngisakwenzela.
Oho, mnumzana Ndlela unjani?
Hayi ngaphila ngabindani khona hapo eAmerica.
Hayi thina siphilile kodwa siyakhala izinto azimanga kuhle ngale manika land.
Yesiya, lati sikhala labo, sibili mina ngifuna ngapha eBulawayo but okusalayo sonke singamaZimbabwe sithinana manje lokona hayi wabana teleleyo. Labona labo balokuyesa
bayasho phela ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu so you grow as a community. So awungitshele ke mnumzana Ndlela ukuthi wena ubona ngani uhulumende is doing everything in their power na ukusiza abantu abasemanikaland?
Hayi abahulumende lokho asikuboni ukuthi khona kwenzayo sibile kuqakathekileyo. Yes, uyabe kwenza two amadonana avela ngaphandle because siyakwazile uhulumende ukuthi nawo ezimisekwenze lokhu na ebusiness wakuva abantu from laphana abasayendayela ezinjani abantu asizekufinyelele khona izwile stapleleni but okusalayo sizwile futhi lamhlanje kuyizona abhekezwa khona kuradio Zimbabwe kukhuluma ukuthi ukhona usobhuku sebandlula abantu ngale kuthi abantube-m b c amelanga bephiwe izinto lazi kulalaba babeyakhi izindlu ngezithina zedaka amelanga bephiwe lutho kumele kuphiwe abantu abayakhi izindlu ngezithina ezesamende kuphela. So kuyabe kuyizinto ezinjani njani ezabazenza. So sidabayekele ukubandlula abantu khona ngaphenteleasuku zabo sinazikuzenceda abantu abathubhekileyo ngale akungakhethwani ukuthiwa lungu wangathi lungu wangathi akusize wonke umuntu owele ingozi leyo nothi ukuthi benze kanjani.
Andlela siyakuzwa amazwi okokugcina mnumzana, ngicela unikeze imuli ezilahlekelwe yisihlobo amazwi enduduzi.
Hhayi kulaba abalahlekelwe yisihlobo ngithi hhayi uNkulunkulu uyayazi indlela athatha ngayo abantu, ngeke siyidade na singathola ukuthi mhlawumbe ikwenza wakhe indlela athatha ngayo abantu but okusalayo sikhala labo aba bekezele bonke abangabonakali bazabonakala bebe bendlela ezirayit hayi sikhala sindawonye sibabandluli hayi
ndlela siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo mnumzane
hayi namibonge kakhulu ngokumvonela
Zimbabwe muhle nangu Tseponndlela uyasho ukuthi hayi sikhala ndawonye lana abantu abasemanikalenda andithi ukuchema pamwe chete sezizwaro zeZimbabwe ndirikunzwa zvekare kuti tine umwe mutereri silomunye mulaleli we have another call ecinweni Zimbabwe is holding and standing together on this one ari parunari ndiye napo
Moses Masabana
Moses ani
Masabana
va Masamana zviri kufamba here mukoma
zvibo
muri kupi kwacho kwamuriwo
ndii kumanikalende ndo
aha muri kumanikalende ndimi kamuri panyaya yena tiudzei kwaka kuti chii chiri kutambika zvinhu zviri kufamba zvakadiko kumanikalende kwamuriwo
zvinhu zvida zviri kufamba zvakanaka zviri speciali panhingi kakugoverwana zvipazvichogoverwa zvakanaka zviri kupindwa pati mukati
Saka hamusi kuwana chikafu?
Hatisi kuchiwana, zvinenge zvotarisana kuti ndinganokodzera uyo akodzera.
Asi nezuro wani takanzwawo MP achipinda kuchirongwa achiti hanzi zvinhu zvakagadziriswa. Hanzi nyaya yezvechokwadi yepoliticization yechikafu yakatanga asi after vairaisa nyaya yacho kunopana pastudio 7 nemaondero avo hurumende yakateerera zvinhu zvakuda kuchinja.
Ya zviri kuti dzimwe area zviri kufamba zvakanaka dzimwe area havanoita uri
asi kwamuri hachikafu hatisati tatanga kusvika
betiri hatina zvatakatora takatobvako nezuro totoona mazita akutotipa tipa zvekuyeresana mazita zvaya saka utozomboona kuti chakamira sei chakadikwa
saka mukoma chindiudzaiwo kuti besides kupiwawo mvura nechikafu chii chimwe chiri kudikana kwamuriko
hakunoku zvingatodiwa kuno kwedu kuchipinge kunoko kwaitode kutobatsirwa zvakaita soto chikafu because mvura yakauya kunoko yakaparadza zvibage nekungoparadza dzimba hakuna muvanhu vakafa zvako kuarea yedu kunoku but chikafu tetine dzakaparara
at least hakuna munhu akara
aiwa
tinotenda zvikuru vamoses nekupinda muchirongwa
Thank you very well.
Nangu Moses Zimbabwe muhle uyasho ukuthi yena ukhona in the center of it all eManikaland ukuthi hayi lokhu uyazi kule nto ephume esanduphuma ukuthi iaid ephumayo that people are giving is being politicized uyasho ukuthi hayi ngombono wakhe lokho kukhanya ngani kuliqiniso ngenxa yokuthi ukudla akukafiki kibo kodwa laba abasekela ibandlela ibusayo ibandlela ezanu PF wonke umuntu uthi nxa uyadla uyamangala ukuthi kanti how is this happening hi regai tidzokere kuna vachizaza muchiripo here parunari apo vachizaza muripo here parunari andisi kuziva hangu kuti is my first guest still on the line
Hello, I'm still on the line.
Aha, vachizaza, thank you so much. Chie ndirai mberi henyu baba nenyaya yenyu yamuchitsitsanangurira kuti zvinhu zvakafamba zvakadi.
Yeah, so ndachiti it was when you discovered mwana akatsikirwa newo that's when we looked for a hammer. Then a hammer ichinge yazouya vatatanga kumbotema-tema tichifunga kuti maybe tikatemawo iyeye tikakwanisa kuti timbobvise imwe masi yacho ipawo iyeyo inokwanisa kudini kumuvha bhozi yange ikatsikirira chi like pawestline pakapa so pakutema toona kuti zviri kuramba then potombouyawo mamwe mabig boys mafom fours voomboedza kuda kubatsira kuipusha zvazvichiramba so mabig boys vana romeo vana shingi vese they came but nemateachers mamwewo anga ari on attachment so it was almost like everyone anga akungoti let's work on this kuti zviite sei akwanise kubuda so it was after nearly 1.5 or if not 2 hours patakazokwanisa kunge takwanisa kutema nearly half of the war then having to use my big boys acho ese kuti chi vamuve woye kangomuve a little bit chete anokwanisa kuita free up makumbo ake anga akatsikirwa nepati yewest yake so takazo kwanza kuti tatema uya cheti bata kwa sodi kumubudisa bata tomisa pamsoro. Then we also had to identify kuti mbote angeli paduze na ye mdiani ni munga anga munga ancho anga keta zhukutenga msoro ni window. Ni mbra keta zhukuro wa ni dombo barango no mroa straight ramtema msoro zhukutu waitona kuti hatu anga anto ngofira on the spot papa sinaka na anything kete kwanza kuita so it tangu kwanza kumubisa panga katikiru wabata misa futi pachi I'm sorry, Papa. Then Mumu Ancho and Gar, Paduza, and Daniel, what I want to favor. He doesn't go to get me repeated, quite a light. It's the one to be Kumu Bisa. So that doesn't go no do another say, but at school, the man near Kakufunga only give a big chicha I take. So that was me road to go to chain a good journal to chicha I take. So that was another say, teaching Bobudema dormitories. Kumbonorara kuma classes. Sababu ma form wani ese, ma tranga wao, ma beza wao ese sinza anga, disposa mdomitori mao. Bata angu tinga chishe ya hii, chishende mno share ni ma form 2, 3 and 4. Saka puwaka no share, kwa kura harapa uzumuka makuseni, that's when you discovered kuti, pange paitika ya kaita silent slide. Ya kanodo ni lapa msorupe dining, dayapuka nya dining reese, they are moving. Actually, stage you know, board pa dormitory. They are coming down. They are going to. They are going to. We see them on Friday.
Wow. Saka chini uzayo, tanzwa Dr. Fazana Naim wachita aiwa wakatari sirakuba tirai imi sezo. Just based on what you've described right now, it's very gruesome, it's very scary. I can only imagine what a form 1, form 2 has to go through to process everything that they've experienced and everything they've seen. Like you said, based on the incident. Muri kugamuchira here chirongwa chawo ichi whereby they're saying vada kuya kuchikoro kwenyu vopa free counseling kwa muri imi ma teachers kune vabereki uyezve ma students enyu
program yekuti munhu yesanga ichibatsirwa I think it would be very beneficial to everyone, especially vana vakaita go through that experience, especially having to spend the Saturday football at school without having received any help, then part of Sunday until 4 o'clock when told good change I muno somebody talk I mean them not the back of a fella, and unfortunately they didn't receive the help. But as on Gorara Futi Mungo Mumo, so the Buddha Muse Monday. So that those days ese Tume and Ichi were there. And even also to the other teachers, there were points like when you said, that's a bit me that help, or what I or that teachers which agree, or own source of help. So you would find those disagreements in terms of like what to do next, to such a tower and I help. The younger part of Truma, younger experience, I'm going to be able to score. So I would actually feel good at this moment, any help, you know, because of the drama and my teachers and everyone who was within the school premises. I think would be required and is also beneficial to everyone.
Pane umwe muteri ndirikutoverenga ma message edu pa Facebook page apa pa VOA Studio 7 va echizaza ari kuti kwamuri hanzi zitarakano nsimosisiwe moyo ari kuti I can't hold my tears hanzi I salute the teachers and the students. My second view I think is that it's a national disaster hanzi munhu wese everyone must help those affected. Hazvina basa kuti uri webato ripi MDC zanu kana kuti chii hanzi hazvibatsire hanzi zviri kuitika izvi hanzi nechidere vati loku gubuhlungu zvinorwadza zvikuru hanzi aiwa tofa ubatana nenguva dzino idzi munoti chine mazwi aya amzvare moyo
nonguva chipanga yakadaro anenguva chichema neni ende panenge wakatarisirawo kuti munhu yesanga achikwanisa kuwana yope nokuti nguva yacho yanga iri nguva yanga yakaoma. Yope tainganya kutongoda after that experience was kuti vana vese dai vakakwanisa kuwana yope iyoyo nekuti vamwe venenge yanga yekuti seini handichagoni kudzokera kuchikoro ikoko especially pakadonha gomo racho pakatosara mamwe matombo akahinya yekuti at any time midzibeta mhepo yakawandisa kana rukukanaya rikatsvedza rinodonha futi zvichidzokera kunopedzisa kana mumabhidhini mamwe acho asara akatyamira. So hope is needed nekuti what is already on the ground is it is fear iri mune vana and also maybe
when that job comes, and you know they are changed the way the school was before, you change a foot even in some aspects of the building. Mana achaiti kuti kutukaka ngazokwanisa kudzoka achaone that previous picture and that part of the mountain yacho pakacherwa pacho pachidzika kuenda kuchikoro paripo futi I think zvinogona kubatsira futi.
All right, regai ndikubatsei pamuromo vachizaza tukudzoka kwamuri in 2 seconds handiti regai nditore umwe muteereri.
Yes.
Ngiyezwa njalo kuti silomunye umlaleli ecingweni thine umwe muteereri. We have another caller. Uhlelo The Connection lilami uMichael. Lamhlanje we're talking about tropical cyclone Idai. Ari paro nhari apo ndiani? Ngubani okhona ecingweni? Hello? Oh, vamarange makadi henyu? Kumpumalanga uko. Saka mukoma nyaya irimo dutu mpengo irakasvika rikaita madiro aGeorgina kumanyika lendu ko rikakanganisa upenyu wevanhu vakawanda. Hanzi hurumende iri kuti kwafa vanhu 172, hanzi 99 havasi vakavigwa, and then kune vanhu 327 apa vanhu havasi kuziva kuti vachiri vapenyu here havasi vapenyu here ndeipi. Imi munoti chiine mazuva?
Indai tangotaura panyaya yandiri kunzwa apo kuti vezamutevo vakutanga manyikita maziso pakupa vanhu vakawirwa nedambudziko vakutanga kusarura mandyo kuno ndevebato ribatoriti vanhu vese vakawirwa nedambudziko havanofanira kungobatsirwa sevanhu vakawirwa nedambudziko kwete ivo vakutanga kutarisa kuti ndevebato ripi ndevebato ripi.
Muri kutowirirana namuzvare musvusisi wemwoyo uyo ari kuti aiwa. Endirai mberi.
Ndakatisema navo vari vakawirwa nedambudziko vakarasirwa nehama dzavo vese vavapa mashoko enyaradzo inoti mwari vanoziva zvavanoita. Asi ndapowanike rubatsiro kubva kuhurumende, munhu wese wowana chikafu, wowana zvinoita kuti abatsirikane. Zvona zvina vanokubatana sevana izvo.
2 days maonero enyu, kune masangano akasiyana siyana ari kuuya nechikafu, ari kuenda nechikafu kuZimbabwe uko, vamwe vari kuenda nemari vachiti aiwa varoda kubatsira vanhu vekumanyakaland. Imotii neizvozvo?
Zvikafu zvakanaka zvikuru zvinokudzwa. Nekuva tinodai tichitoda mao kuti tikwanise kubatsira nepatinogona napo, vawanisa chikafu bata kuti vakwanise kubatsirikana pari.
Orait vamarange, mafoni yenyu inenge yakunetsai asi takunzwai zvakanaka. Mapinda muchirongwa, tinotenda zvikuru nemazwi enyu. Zuruka ndaba longo munomuzana umarange. Yena uti ngena uhlelo wathi hayi ngifuna ukuthinta le ndaba eyokuthi abantwana upoliticizing ukudla ngale manikaland ukuthi nxa ungumuntu wezanu PF uthola ithuba lokuhlafuna, but if you support anyone else ukudla dololo, hayi uthi that is a no, should stop happening immediately. Uphinde wathi hayi njengezizalwane zeZimbabwe, the saying goes on, umuntu ngumuntu ngabantu, kuthiwa hayi let's unite together and help each other njengezizalwane zeZimbabwe. Also on the same topic, Zimbabwe Muhle, about uniting njengezizalwane zeZimbabwe, I just wanted to mention ukuthi yona iGoFundMe eyaqalwa ngumnumzana uFreeman Chari lapha eMelika has hit over $80,000. 80,000. Ziyawa. Nangu Freeman Chari, shout out to Zimbabweans abaphile emazweni ikakhulukazi laba who have donated to this $80,000. We look forward to seeing ukuthi izasiza abantu kanjani ngale eManicaland. Asi ngathi zokurei kuna teacher kuna mfundisi vachizaza. Vachizaza mchiripo here pano nayo. Vachizaza?
Hello, ndichiripo.
Oho, right, good. Saka tichitaura nenyaya yecounseling. you know, zvinotyisa zvakaitika uko, and you mentioned kuti, you know, you're excited by the program itself. However, do you not find it scary that a lot of you, you yourself included, have to go back to the scene whereby you experience this traumatic event? Some of them have to go back to study there. Is that not scary?
Yeah, it is. Actually, I was at school today. I had to collect some items. But at the same time, it was also an opportunity to go there now, not as a victim as it was when I was there when this happened. But now, on another side of being a survivor and seeing the extent to which the damage did go. So, yeah, even as I was there, you could actually... What is the scariest part now is those rocks which are still hanging on the mountain, which at any time can actually fall. But otherwise, looking ahead, if all the counseling takes place, if there's an effort to rebuild the school, to change some structures within the school, I don't think it will remain that scariest place, but rather it will be a good environment to work within, and at the same time look forward to helping our students even further. I think St. Charles, as it is, what gives us hope as teachers, what makes us want to go back is our history. Our history, we have been a school, a very small school, and as a small school, the students that we have taken from to start Form 1 up to Form 4 are not probably the brightest of students as taken by other schools. Mm-hmm. What we have actually done is we were taking students with double-digit units at grade 7 and trying to change them. And at the same time, it is our spiritual education, being a Roman Catholic school, that has actually helped us to build a student who will be accepted in society, a student who also has a good academic pass rate. So that alone is a history and a heritage that I feel must be preserved, but it can only be preserved when the teachers, the best minds who have been there to help these students would remain at the school.
All right. Regaendu kubate imromo. One more time, Vachizaza. Nditore umomtereri, and then I'll come back to you, Andes.
Okay.
Ngiyezwa ukuthi sinomlaleli ecingweni kodwa ungale kwele Botswana. Dumelang, dumelang papa, okay?
Botswana.
Ke mango o teng ko foneng.
Ke teng Botswana, ke Jita.
Eh Victor, okay, putwaka.
Eh ke teng ko Botswana.
Eh Victor, eh wa bua si Ndebele mara o batlobwa ka sona.
Ke batlobwa ka sona.
All right Victor, eh makadi enyu kwa muri ku Botswana ko.
Botswana kuri nani ku.
Nyairi mugango mainzwa dutu mpengo iri rakasvika rikanoita madirwa Georgina uku ku Manicaland rikakanganisa upenyu hwevanhu vakawanda. Hurumende iri kuti kwashaya vanhu 172, hanzi so far kune 99 vakavigwa, asi 327 vari missing. Havanhu havasi kuziva kuti vari kupi. Imunotii nazvo izvozvo?
Zvakaoma. Chokutanga tinokutenda imi munotipa zvetinoita zvechokwadi. Ndo chakanyanya kukosha zvikuru sasa. Nhau dzechokwadi. Zvinorwadza, tiri kuchema navo chaizvo, nokuti kune dzimwe hama dzedu dzitorikowo dzakaparara. Saka tai tichikumbira kuti panyaya dzerubatsiro, shuwa tinochema vanhu kuZimbabwe kuti ngatizame nepatinogona napo kuti kana chiri pakava nenyore kupe kuti pane zvinoda kuitika, kutongozvibvisa pachavo, nokuti hurumende yedu chaichai haina power, haina kana simba, haina kana heopi, haina rubatsiro kutaura chokwadi. Yati kuvadza kubva taneta nehurumende yedu. Saka izvozvo tatichikumbira kuti pane une ainacho ari kubatsira hama dzedu dzakawirwa nedutu mupengo iri, tatichikumbira kuti tapindire mapasta, vafundisi vedzikereke vechechi pamarenyaya dzerubatiro rwechikafu nehembe, kuti vapindire vanyatsokuona kuti ani nani wagona kuchiwana, nokuti hurumende yedu chaichayoka iye zvino zvipa kutotaurwa kupinda mapati. Pangapinda pati pamunhu washaikirwa, panopinda pati yerudzi wako mana. Pakaoma. Taikumbira kuti pati imbosuduka mbichana. papinde vanhu vechechi vechechi chiwa chiwa ende vechechi vacho dai dai pakuri kufunga kwangu ini paipinda vanhu vechechi vamwari vane zvinhu zvavo vasina ruoko rwokuti hanasi hembe yangu ipfupi saka yatorebera pano pakaoma uko mana vechechi shuwa taikumbira kuti vapinde vagone kubatsira vanhu vagone kuwanisa chikafu vagone kuwanisa zvese zvinogona kunge zvichiwanika nokuti hurumende yedu ndeyekunye bhajeti kagunotaura fiwo iriko hakuna nefiwo iriko saka ipapapo tinotenda nezvamunotiitira zvokuti vakomana pakaoma apa ngatipinze chechi mberi ngatisatombopinza kana munhu umwewo pati mberi
koma NGO hamusi kuda kuti vapindawo futi pachirongo
kana vakapinda zvavo vane nokuti chezvinoita kuti takutonzwa kuti nezvipolitics ndeyakuti yakutosenza kureva kuti havachitori vatonyimwa simba vatobviswa papavo
Alright, Zita, thank you so much. Nekupinda muchirongwa kelebuka ntate. Thank you so much, Nyabonga.
Hey, even na Nyabonga kakure. Hey, tinotenda zvikuru sana kuti hapana zvimwe zvatinganzwa kana mukasaiti taurisa. Nokuti chirongwa ichi takachiteerera kare. Tatovana makore chariwa ikona kutamba. Tichiteerera takavanda.
Aiwa, tinotenda zvikuru nekutitsigira vaZita.
Thank you, kelebuka kaka.
Zulukadaba nanguzita uyashuthi hayi ngombono wakhe it's time ukuthi ichurch la ingenele kuthiwa ama NGO njalo abantu who belong to different political parties cha don't handle E8 ebuyayo kuthiwa let's give it to the churches let the churches be the ones responsible for distributing uphinde wathi I Zimbabwe omuhle I'm pleading please if you can help hi use everything you can to help. Hai, lithini ngalokho kukhona asambene emakhasini ethu amathathu ku-VOA Ndebele ngibona ukuthi kulo Sipho Lunga uthi linjani ngapho Sipho siyaphila thina wena unjani umsunduzo uthi watching from Jersey or Tambo Airport uyakaya Ndlovu where are you going uyapi nangu uTshibale uthi hello unjani Tshibale nangu uThabani Ngwenya uthi volume low hayi ngilethemba ukuthi sebe kulungisile let me know if the volume is still a problem uThandi Ncube uthi kunzima it's like watching a movie ngempela if you heard its description eka mnumzana uLennon hayi izinto azimanga kuhle ngale Manicaland ngathi wone ukuthi vanhu varikuti chiko pa VOA Studio 7 kukhasi lethu ele VOA Studio 7 ke Mkundla uthi vaZita sadly this is the first time that ZANU PF seizes the opportunity and offer them everything is about gaining mileage and campaigning even in the citizens misery uZivana Mavunga uthi hello watching nice Studio 7 nice to be here nice to be truthful Zivana tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa ngike ngabalumlaizelo kasisiwe but we'll read it one more time which I count all my tears I salute the teachers and the students my second view I think that this is a national disaster everyone must get help all those who are affected ukuthi owe MDC or ZANU PF ngeke kusize uthi kubuhlungu it's very sad how those who have power treat people God is watching them from a distance. Ufaith Cutler uthi politicization of food is immoral. Why is ZANU PF doing this? Ugatsheni uthi hello guide Ndlovu Gatsheni watching from Zimbabwe Bulawayo kontuthu zethunqa. Welcome, welcome, welcome. Thank you so much. Ungena kuhlelo wonke umuntu ongenileyo. Please keep faka nama likes, keep writing your comments, faka nama nombolo ukuze sithinte lingenelane kuhlelo njalo lingakhohlwa iphela to press the share button. Right. Wothi ngibuyele ku guest wami umnumzana uLennon Chizaza. Ba Chizaza mchiripo eri parunare. Mkoma Lennon mchiripo eri parunare apo.
Mchiripo hello.
Aha. Ai vanhu vari kuchema nemi, vari kuchema pamwe chete nemi, vari kuti aiwa. God be with you all. Muri kufara nazvo izvozvo.
Ya tinongofadza ndeje kuti munhu wese panguva yakadai so ari kubatirana nesu nemagare takaita kuchimanimani nekufamba kwatakaita nevana zvinopawo simba kuti urambe uchitarisira mune ramangwana nekutiwo kana pachinge pazoitikawo zvimwe zvakadaro unonzwawo shungu dzekuda kubatsirawo vamwe vanenge vakasangana nenjodzi
ivo vana how are they reacting to everything that's happening I mean this was all happened so quickly in such a short space I can only imagine being, what, 13, 14, 15, having to experience such a traumatic event. I can only imagine how there's a lack of words to explain what would go through my head. Vana, how are they reacting to everything?
Actually, what happened is we then did a follow-up after Tava and Sakumba on a Wednesday. Then last Saturday, we are poor. Takazoita, cancelling Takaita. I'm sure you could have watched it. It was a Facebook Live, Nana Community Radio. It was a good experience. Kune isoso ma teacher, then kuno wana ni ma parents wakwanza kuya. Kutio takwani sana wako abatira mune zakawanda in terms of like fungwa kana kufunga ndogwa kune ono kwa kwanyanya. Sasa ni kende kuti data ngo kuri drama kuti ma accidents anowani kwa in details a natural disaster. Isina kunzi yakonzerwa na nini ono kwanza kunongedzera ruoko kuti wewe ndiwa kondresa zvakati and also the extent of the disaster yakanorewa anhu akawanda kuma areas anakopa munanangangu saka takuzovaonesa kuti ndozvakaitika and also pane mamwewo maaccidents ekuti like nekuti kuchikoro kwanzi kwaitika njodzi yakadaro taida kungozvenza pane kuti kunoitika maaccidents akawandisa unogona kuti nhasi manzwa kuti kwaitika a bus accident but vanhu vanoregedza here kukwira bhazi vachienda kwanofanirwa vachienda kana kuti zvino vachisu chikoro chedu chatanga kuirwa nenjodzi tinotombonzwa mamwe maschools kunzowarairwa nenjodzi if I remember very well kunana Regina Chely so all these examples were being given such that zvanga zvakukwanisa kuvaonesawo vana nekuvasimbisawo kwamafungiro avo ivo even majority vava kutoti dei zvaikwanisika tachingoti pachikoro pangogadzirwe zvii zvamurotasa kuti zvigadzirwe zvese vachitaurawo kana zvinge zvagadzirwa thenoita sei vanokwanisa kudzoka kuchikoro ndo maonero endakazviita saka vana vari kusimbisana vari pachavo vega plusvo takazokumbirawo help yemacounselors anga aripo from Childline then also psychologists from Annex vese on the ground vachibatsira vana vakakwanisa kuattenda that counseling session musi wesaturday.
All right, my last question to you, nokuti nguva dzatodyanana taakutosvika kumagumo echirongwa, is what's the way forward with regards to these children's education?
I think the way forward, given the extent of the damage yakaitika kuchikoro and also probably my roads that are inaccessible, I think the way forward could be in the event yekuti kunenge kwatadza kuvhurwa. I think panonga pakutongogarwa mameetings of which I understand kuti patombogarwa mamwe mameetings to try and see kuti vana kana kuri kuchikoro kwatadza kuvhurwa the boarding facility maday scholars angakwanisa kuuyawo here then voona kuti vamwe vana vanokwanisa kuvaisa macatholic schools api anokwanisa kuvatora kuti vachiziva kuti ndo vana vakabva kuSt. Charles kuchikoro kwavo ndo dambudziko ravasangana nawo but at the same time St. Charles inosevha a big community yemutia area even mamwe vana vanobva kuna Nachimanimani it won't be good kuti zvinzi chikoro chavharwa vana vanoshaya kuenda kunodzidza I would have preferred a scenario whereby panoitwawo that kind of support to the school madonations evarongoitwawo nevamwe zvaitwawo futi pachikoro bose tikatasaza nhasi kuti munhu avana chikafu avana hembe ko ramangwana remwana anogara miere yemomomo akuda kuenda because if you notice my distance anotravelwa nevana mumakomo ende munorwadza apa ndopadhuze hazvizobude zvakanaka in terms of like a better and effective education kuvana so prevent scenario way by the school vanhu vanokwanisa kuibatsirawo kuti iite look into the future irambe ichioperator zvii zviri kudiwa pachikoro kuvaka that dormitory rakapwanya iroro kuvaka dining kuda kugadzirwa futi water reticulation system because lezities izvozvo pandasvika paground nas ndaona kuti pachikoro hapana mvura
vachizazavachizazavachizazvinogwafaachikoro
chiende kumberi
nguva ndiyo yadyanana zvandichaita ndichakufonerai and then toendera mberi neukuru kuiri so that vanoteerera paradio will get an opportunity to hear more andis.
Thank you very much.
Thank you so much. Nangu Lennon Chizaza, he's one of the teachers at one of the affected schools. Go to Ndrugunzo Tinemteria, our last call of the program. Arparunari, Ndiani, Mapinda Mchirongwa. Uhlelo The Connection, Lilami Umaikove.
Makadiko wa Maikove.
Ndirugufara, Arparunari, hapo Ndiani.
Ndidoera.
Vadoera, murugupi kwa cho, murugufondra murugupi.
Kumanika rendi kwa mtasa.
Saka ndimi kama kato kanganiswa upenyu na cyclone idayu.
Kwedu hedu haina kusvika asi tine kushushikana nezvakaitwa nehurumende tekutanga hurumende yakaendesa manpower shoma kuchimanimani nechipinge vaifana kuendesa masoja akawanda nemapurisa kuti vakurumidze kubatsira vanhu vakasangana nedambudziko. Heni chechipiri, kubva musi waitika taona idzodzo, national broadcasting station ZBC, they behaved as if it was business as usual. Vaifana kunga vachienda pa forefront yekureza awareness kuti kune zvinhu zvaitika kuchibani mani. And they continued nemanormal programs avo sezvinonzi munyika hamuna zvaitika. Ndomashoko angu chete iwaya.
Asi ne muchiripo here parinari apo?
Ndiripo.
Muri kufara here sezvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumanyika akasiyana siyana, vanhu vakawanda vari kutumira mari, vamwe vari kutumira nhumbi, vamwe vari kutumira chikafu, vari kuSouth Africa vari kutumira chikafu, nhumbi uye zvemvura, vari kuno kuAmerica vakatoraisa mari inodarika $80,000 aya mausa aya, kwete maRTGS. Muri kufara here nemaattempts ezvizvarwa zveZimbabwe kubatsira vanhu vari kuManicaland vakarohwa nacyclone idai?
Ya, izvozvo tiri kufara chaizvo kuti vari kubatsira vanhu vari kumusha. Anyway, expect government to do more than that. Hurumende inofanira kuita zvakapfuura izvozvo zvekuitwa nemadiaspora.
Alright, vadowera, nguva ndiyo yadyanana. Thank you so much nekupinda muchirongwa baba. Nangu dowera, he's in Manicaland, kodwa uthe mina ngithintwanga isikhathi two Zimbabwe omuhle. Kodwa as usual, before we wrap up, mina ngiyazithanda ingoma zami lamhlanje njengoba we're all talking about tropical cyclone Idai, ngile ngoma that I'm looking to play for you all. As we head off to the end of the program, I like to end our program with some music. So lamhlanje kuhlelo, I give the platform to a young Zimbabwean artist. His name is Gift Mahlupheko. Yena uGift sang a song titled Cyclone Idai. Hanzi waparadza musha wedu. Producer, bashaya ngale ngoma, Azish.
Mani no chema, Jehovah Marita Padara. Nyangwe chipinge no chema, Jehovah Marita Padara.
Pakauya dutu rine mvura, ndokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura, ndokuparadza zvipfuwo. Ndokuuya dutu raityisa, ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe. Vanhu kuparara semuka, zvinhu zvakapera varumewe. Semazuva ano, mari pindirai pakadai, ishe pindiraivo pakadai. Madzibaya pamoyo, nefumo rinorwadza. Amatabaiwa pamoyo, nefumo rinorwadza. Asi yatirasa tariro. Atira se tario.
Cyclone Idai, ya para tu mosho wedu. Cyclone Idai, ya para tu hamatedu.
Nangu Gift Mahlupheko hanzi Cyclone Idai, wa para tu mosho wedu. Zimbabwe omuhle tasvika kumagumo echirongwa. Aiwa, mapinda. Ngatiende kune mapeji edu tione kuti muri kuti chii. Ndiverengawo macomments ndisati ndasimuka panapa. Came kunda ari kuti our situation is very abnormal. Izvozvi, they're busy stealing whatever is left from the government coffers. Whilst the attention is focused on the disaster, these people are shameless. Apa ndiri kuonawo ari kutaura nezvehurumende. Apa Faith Cutler ari kuti in a normal country this would backfire, but they're taking advantage of Zimbabwe's naivety who do not see this as a national disaster which is affecting people. Vanhu havasi kufara zvichukwadi. Came kundlabva ati vazita, sadly this is a time time that ZANU-PF seizes the opportunity, and for them, everything is about gaining mileage, campaigning, even in the citizens' expense. Kwanele kwalamhla uhlelo The Connection lilami uMike Hobe asixoxeni khona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Thank you so much waphinda mtshirongwa anoboneka inemfaro ndinewenye uMike Hobe. Let's meet same time, same place next week.